ishiri po ngoma blessing ndekuti ZANU PF ine mbiri yekuita mhirizhonga, ine mbiri yekuuraya, ine mbiri yekuponda, ine mbiri yekupisa vanhu. So pari zvinezvi vatanga muno muHarare ende kutanga uku hakuti shamadzi because ndo mbiri yavo yatinoziva yainayo. Asi seMDCT Assembly muHarare Province tinoti zviri kuitika izvi zvekuti pachidzidziso tigai takagadzirira. But imwe ishu yamukoma blessing yatinayo ndeyekuti vari kuda kuti dhaivheta because isusu seMDCT Assembly is our target tokumobilize about 1 million youth in Harare to register. So this strategy yavo is to divert us nekuita violence.
Vakunaka munoti kudii nezviri kutaurwa navangazori?
Ndinoda kuti zvive clear pazuva ranhasi kuti mubato reZANU PF hamuna mheremhere nemhirizhonga iri kuitika pari zvino. Mumazuva apera takanga tiri kuona vanhu veMDC vachirova mapurisa, vachitema dzimotokari, vachipwanya mashops mukati meguta, vachiita ndivo vari kuita mheremhere yekuda kushaya kuda kuti munyika muno mutadze kunge muchigarika mune zvakanaka. Pati chavasiri kuziva ndechekuti bato reZANU PF ibato rine hwaro rakarongeka, ibato risingavhunduke kana kutyisidzirwa nenhau yemheremhere nemhirizhonga yavari kuita. And we are not going to retaliate pane zvese zvavari kuita izvi. Even mapurisa vanongoswera vachingomhanyisana navo, ivo zvavari kuda kutsvaya kuda kuita kuridza mhere kuti vatsvage vabatsiri vangavapa mari, nekuti pari zvino chandoziva ndechekuti MDC yabroke. Handizive kuti murume uyu ari kuzvitora kupi zvaari kutaura, kuda achangomuka muhope bva mangomudeedza paintevhiew, madii kumbomupa nguva yekuti ambobepura hope dzipere.
Vangadziori, hanzi maita hope dzichibva mundiro.
Zviri kutaura vakunaka hazviti chine chose, nekuti vakunaka pate zvavo is a non perpetrator violence. MuHarare munomu vane makesi akawanda. After vabuda muZANU PF vadzingwa, vakataura pachena muvhidhiyo yavo kumaZimbabwe kuti I am sorry ndakarova vanhu. So isusu munhu anenge abuda pachena achiti I am sorry tinomutambira, but akaona sekunge dhimoni riya reZANU PF rakadzoka kuna vakunaka ndobva vadzoka kuZANU. So madzokera vaita kuZANU hazi kuti tichishamisika, but zvakare isusu hatisi kuti isusu MDC nekuti hanzi MDC yabroka, handitozvizivi. MDC tainacho vanhu, vanhu ndo vanovhotora kutangirai, vanhu ndo vaitati MDC iwi nemakore ose aya. So nyaya yekuti yazobroka yaita sei hatozvizivipo, chinodiwa vanhu. Politics chaizoka is about people. So ini ndiri kuti ini ZANU PF mhirizhonga yavatanga muHarare imhirizhonga yavo ine strategy yavo yana kunaka yokuti dhaivheta kusarejesa vanhu. But tiri kuti isusu this time tiri prepared, tiri kuisa mapeace ambassadors muevery constituency, muevery ward, to make sure that vabereki vedu, leadership yedu, munhu wese is protected.
Vakunaka, hanzi makambobuda pachena muchiti matendeuka muchitenda kuti mairova vanhu, ichokwadi here?
Murume uyu ndabva mukutaura vakomana, dai ambogeza kumeso hope dzipere. Nhau iri panapa mukuru wangu, ndataura kare ndikati hatina nguva yekusverorova minority. Why should I fight vanhu vashoma? Ini ndichiziva kuti tisakawanda. Saivo zvavari kutaura izvo, varivo vane ruzhinji, varivo majority, vanodi kuhwina election makoresa. Tinongova zvambaradza election. Isusu takangomirira kunopinda mubalet box tobva tavaratidza kuti aiwa kani vamugada hachisi chinhu asi zvazvinhu.
Tombodzoka kwamuri vangadziori, tichitarisa imwe nyaya. Chii chingaite kuti vechidiki vavhotere bato renyu reMDC vasavhotere ZANU PF?
Ngova blessing. Chokutanga ndechekuti kutaura kuri kwandiri mandiri kutaura pano ndiri muHighfield West muconstituency ya Honorable Psychology Mazivisa. So isusu takati kusangana nemayouth kuti vamazivisa zvondirapera iro, vakataura ivo vachiti izvo kupublic meeting kuti mayouth ese ari kutengesa neari kuveza nechichi mabasa akapiwa neZANU PF ende ndemabasa atakaprovisa. So kutaura kunoku mayouth emuHighfield West vatori redi kurejesta to vote vamazivisa out from parliament.